Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kugumbi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 32 muZimbabwe, vafa vari vana sekuziviswa kwakaitwa nehurumende nezuro manheru.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvinoizvi kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity.
Vana mukoti vemuzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa. Vagari vekuEpworth voitiswa tanga vatenga chingwa kuitira kuti utengeserwe hupfu. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru kukwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti kusvika nezuro manheru vanhu vabatwa necovid-19 vanga vasvika pa32 uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzecovid-19. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika ma3 million uye vafane chirwere ichi vadarika zviuru 112 pasi rose. Chirwere ichi chakatanga kuChina gore rapera ndokuzotekeshera pasi rose izvo zvakaita kuti nyika dzivharwe. Vanhu vanodarika ma4 billion pasi rose havasi kuenda kunoshandira kumahofisi ekumabasa kwavo nepamusana pelockdown. Kuti vanoshanda muzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa nemushandirwi wavo pavanoshanda vakaisa upenyu hwavo patambo vachirwisana necovid-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vakoti vanoshanda paWilkins nepaBeatrice Road Infectious Diseases Hospital au panozivikanwa nekunzi paNazareth vati vaswera vachidziya mushana zvavo vasiri kuita basa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa pakushanda kwavari kuita vakaisa upenyu hwavo patambo kana kuti risk allowance. Mutungamiriri wesangano revakoti vanoshanda vari pasi pemakanzuru reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vasimbarashe James Tafirenyika vaudza Studio 7 kuti zvinazvina kumira zvakanaka makirinika pamwe nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeHarare zvikuru sei paWilkins nepaNazareth.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvinoizvi kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity. Otherwise mashandiro avari kuita ndeyekungotiwo zvekutya nekuti vanotya kuti vanogona kudzingwa mabasa.
Vatafirenyika vati vakoti vari pasi pekanzuro yeHarare havanawo zvakare hanzu dzekuzvidzivirira pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. Vakati mari yavari kupiwa nekanzuro inoita $100 remadhora pazuva ari muRTGS haina zvainovabatsira nazvo. Vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rinoona nezveutano vaObedaya Moyo kana kanzuro yeHarare ikaramba yakaisa zvitanda munzeve.
Saka kanzuro inofanira kunge ichibatana nehurumende ichiitawo kuti zvataurwa nehurumende ndizvo zvavanotedzera kuitira kuti vashandi vange vasingapinde munjodzi iyoyo kunyanya vakoti vanova ivo ndo vanenge vari pamberi pedambudziko.
Mwa mgaru wa mmosha wembare, uyorupeji kwenye chipatara che Nazareth, amaye Aida Sakarombe, vatibane mwana aripa chipatara icha siri kunzuwa zvakanaka, nekudaro wewe kuchikira upenyu we mwana wavo, shishitewe era kunyozera kwa vekuitwa neva kotewe kanzuru pabasa.
Atinga zvitambire nokuti manesi ngapuwe mari nokuti kupese panopari kufambwa kana iyo makombi achandikudawo mari zvino kana manesi asingatambire takutofirwa nevana korera icharamba ichingokura nokuti hapana munhu achatibatsira manesi ngapuwe mari uori ungaubvi manesi ngapuwe mari vanhu nokuti
vari kubhadhara
kana usingashande iwewe usingashande zvino muyu munhu ari mukanzuro ngavaone zvekuita ngavapiwe mari chichemo chedu isu tiri munharaunda muno mumbari ngavapiwe mari manesi nokuti urwere izvinezvi tine urwere vanhu varwere vari ikoko tobaendesa kupi saka vanhu ngavapiwe mari ndochichemo chedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare vaProsper Chonzi vati vanga vari musangano wekuzeya nyaya iyoyi vakati tigozovabata zvakare asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati sangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union harina kunyoresa kukanzuro yavo kuti rive rinomirira vashandi vanoshanda vari pasi pekanzuro yavo nokudaro vati havana chekutaura chakanangana nezviri kutaurwa nesangano iri. Chakadai bazi rezveutano rinoti pari zvino pane vanhu zviuru zvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana vaongororwa chirwere cheCOVID-19 uye pavanhu ava pave nevanhu vana vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekuEpworth vanoti vari kumanikidzwa kutenga chingwa kana mabhanzi kana vachida kuzotenga hupfu weroller mill. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuEpworth vaudza Studio 7 kuti muzvina bhizimisi kuda kwashe Damson veZanu PF vari kutengesa hupfu uhu pachitoro chavo chekubika chingwa muward 6 panzvimbo yemabhizimisi yeOverspill vasingatevedze zvinodiwa nehurumende. Munyori wesangano reEpworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti sei chitoro chechingwa chete chiri kubvumidzwa kutengesa hupfu hwakachipa uhu.
Zvinotishamisa kuti kana zviri zvehupfu uri kunzi uri kuya muEpworth hausi kudhirivharwa mumashops etinoziva ari registered. Hupfu uri kuita nga uri kupiwa sematongi venyika nekuti member yepolitical party ndiri kuoneka iri kudistributa hupfu pabhekari isina kuregista as a shop. Even vemashopu vemuEpworth varikutoshishikana kuti wai hupfu uri kungopiwa munhu wani echitengesa.
Vanyapetwa vaudza Studio 7 kuti chimwe chinosuwisa ndechekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vanofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumidzwa kutenga hupfu uhu, vaDamson vari kuramba dzimwe nzira dzakaita seEco Cash.
Ende vari kuramba Eco Cash havasi kubvuma iyo mari yemuZim dollar vari kuda munhu anouya neUS dollar kutenga hupfu hwacho. Vanhu vari kunetseka kuti taita sei neupenyu hwavo makuda.
VaMariot Nyauyanga avo vanogara kuOverspill vatsinhira nyaya iyi vachiti kana mari yemakobiri haisi kubvumwa pakutenga hupfu.
Hupfu uri kuitwa 70 bond. Asi vari kuti kana unoma US unoya nema US nema bond acho kana ukaenda nema coin ukaenda neswipe vatambire zvinhu tu zviri kushanda iUS nebond.
Vanyawo yanga vaudza Studio 7 kuti nekuda kwezviri kuitika izvi vanhu vakawanda muEpworth vave kutambura nenzara uye hurumende inofanira kuona zvaingaite kuitira kuti vanhu vese vakwanise kutenga hupfu. Mukuru weEpworth Local Board vabatanai Masunda veMDC, mukuru weEpworth Local Board vabatanai Masunda veMDC vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hupfu hwakachipa huchitengeswa zvakanaka kune mamwe maward muEpworth, muward 6 kuOverspill ndiko kune dambudziko. Nhasi chaiko vaMasunda nevagari vanyorera kuGrain Marketing Board nehurumende vachikumbira kuti vambomira kupa hupfu kune mabhizimisi vanotengesa hupfu vachiita zvematongerwo enyika.
Saka tinoti hurumende dei yanga yagona kutora danho rekuti vanhu vakaita seivavo vamiswe kutengesa hupfu nokuti vanofanira kunge vachiwana havasiwo vari kuwana. Zvakare ndakataura na Honorable Etheridge kureva vakati vachatora danho guru futi kuendesa kumusoro kuti vaise chichemo ichocho vanhu vawane kudya nokuti vari kugara vakafonerwa nevanhu vachiti havasi kuwana chibage ichocho chiri hupfu ihwohwo huri subsidized.
Hatina kukwanisa kutaura navaDamson kuti tinzwe divi ravo panya iyi asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kupomerwa nhengo yebato ravo vadanson vakati bato ravo rine umbowo hwekuti bato guru rinopikisa reMDC riri kuita zvematongerwo enyika pakugova chikafu chinobva kumasangano anobatsira kuhighfield nekuwadzana. Vamugwadi vati vakatokwidza nyaya iyi kusangano rejoint operations command yedunhu reHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapaul mavhima vanoti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutengesa kana kugova chikafu. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Mangudla.
Masangano evarairidzi anotora Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA ari kukurudzira hurumende kuti ione kuti panovhurwa zvikoro varairidzi nevadzidzi vanenge vakadzivirirwa kuti vasabatwa nechirwere checoronavirus. Masangano maviri aya ari kukurudzira kuti pave nemichina yekuti vakwanise kuongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete muzvikoro zvose, uye kuti muve nezvikwanisiro zvose zvinodiwa mukudzivirira chirwere ichi. Masangano aya anoti atora danho iri zvichitevera kumashoko ekuti bazi rezvedzidzo rinotarisira kuwana mvumo kubva kumutungamiri wenyika yekuti zvikoro zvivhurwe, asi hapasati pave nenguva chaiyo yekuti zvingavhurwa riini. Nemuvhuro, PTUZ yakanyorera kumunyori webazi redzidzo ichipa zvainofunga kuti zvingabatsira mukuenda mberi panyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 mubandiko redzidzo. Ukuwo sangano rezimuta Shondra Pera rakanyorerawo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richisvitsawo pfungwa dzaro pamusoro pekuti zvikoro zvingadzivirirwa sei kubva mucoronavirus. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Jou vanoti kana hurumende yakavhura zvakare zvikoro panguva iyo panenge pasati pave nekujeka kuti nyika iri kuenda mberi here kana kuti kwete mukurwisana nechirwere ichi, inenge yarasika zvikuru. Zvikoro zvaifanirwa kunge zvichivhurwa musi wa5 Chivabvu, asi hurumende haisati yatara zuva razvichavhurwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZhou pamusoro penyaya iyi.
Tanyora gwaro kuhurumende zvichitevera tsamba yakabva kuna permanent secretary mushure mokunge taramba kuti vamwe vaida kutitaurira kuti vange vari vatingati maspokesperson yedu, tikati union yega yega ngaikwanise kuti zvitaurire. Saka tanyora gwaro kuna PEMSEC weMinistry of Education tichivaonesa kuti zvii zvinoda kuti zviite kusvikira pakuti zvikoro zvizovhurwa, kana kuti zvii zvinoda kuti zviite kuti mazamanation akwanise kunyorwa. Uyezve tanga tichivaudza kuti hazvifaniri kuti tingomhanyira kuti tivhure zvikoro, asi kuti pane zvinhu zvatinofanira kuti titemuonera pamwe kuti zvikoro zvizokwanisa kuti zvivhurike.
Zvii zvamavazivisa zvamuri kuti muite muonera pamwe izvozvo vazvo?
Pane zvizhinji zvatinokurudzira kuti hurumende inge yaita zvikoro zvisati zvavhurwa. Chokutanga ndechokuti pazvikoro apa panoda kuti utsanana huonekwe kuti waenda mberi. Saka chikoro chega chega chinofanira kunge chine running water, chingava kumaruzevha chingava muurban area. Zvekare chikoro chega chega chinofanira kunge chasupplywa nepersonal protective equipment yevarairidzi yevana vechikoro inokwanirana nevanhu vari pachikoro, angava magloves, angava mamas, angava maoverall. Uyezve tine matesting kits kuti mwana achipinda pagedhi rapachikoro anochekwawo kuti ungava nedenda here. Patinoenda futi pamaclasses edu zvinenge zvichida kuti tidaro. Maschools mamwe anga achishandisa semacenters ecoronavirus, zvinoda kuti ave fumigated tisati tafunga zvokunovhura zvikoro.
Mati mambowanawo here mukana wekugara pasi nehurumende mushuva padivi renyu, kana kuti ndeke kutanga kuti munge muchisvitsa pfungwa dzenyu idzi?
Isu hatisati tagara pasi nehurumende, saka isu tinokudzira hurumende kuti mari dzakawanda dziri kubva kunana UNICEF dai vachipa varairidzi varambe vari intouch nevana vavo kuti vana vavo vasasarira.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takwafira Jou vachitaura vari parunare kumasvingo neStudio 7.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? kana aripo domai zita rake muwani kwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Munyika riri kuramba richishaya simba zvinotyisa kunyange hazvo makambani akawanda anoda mari iyi akavhara kana kuti ari kushanda pazvikamu zvishoma. Izvo zviri kupa kuti kurudzire hurumende yekuti mitengo yezvinhu idzikiswe kusvika payaiva musi wa25 kurume zvive zviroto. Hurumende inoti yakatara kuti dhora rekuAmerica ritengwe nemadhora 25 emunyika. Asi pamukoto dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inodarika madhora 40. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti zvingatove nyore ngamera kupinda muburi retsingano pane kuti mitengo yezvinhu idzikiswe.
Mitengo yemuna machi iyoyo yatosara kumashure nekuti rate yakazokwira kuita chimbwa mupengo kusvika pa 48 kana vedo vatenga ma US dollars. Asi tiri muna machi taishandisa kuma 35-38. Saka mitengo yacho inodzika sei. Pamusere pezvo makambani eZimbabwe haasi kukwanisa kugadzira zvigadzirwa nekushandisa vashandi zvitingati full capacity pachirungu nekuti vashandi vakagara kumba nenhau yelockdown. Saka makambani pavari kutengesa apa hakusi kushandwa zvakasimba sezvaitwa mazuva ese. Pamusoro pezvo vanhu havasi kutenga zvigadzirwa sematengero avaiita before lockdown. Zvoreva kuti mutengo weproduct imwe naimwe waakudhura nekuti kueconomics kune chinonzi fixed cost. Makosti kune asingachinji sekuti mutengo werend hauchinji. Landlord hada rendi yake asi hakuna production, hakuna zvekutengeswa. Saka makambani anonga echida kuzama kuti vakwanise kurecover mari iyoyi.
Asi gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hongu dhora riri kudonha asi hurumende haina kuitira fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Chibvumirano chacho chatakaita chakaitwa pakutaurirana nepakuwirirana. Asi zvakadaro tazopinda mumashopu iye zvino pane mamwe andafamba mashopu ndikaona zvechokwadi zvinhu zvakadzikira. Kozouya kumwezve kwandanzwa kuti aiwa hazvina kumbodzikira. Zvaakutokwira zvakare. Izvi zvinhu zvakaoma kumutengi kuti munoti mafuta tingaatengesei kana akuita $150. Aiwa zvinenge zvanyanya. Ende chingwa chimwe zvoyanzi chakwira. Zvaakungoita kuti ari kutengesa angosarudza purize yaanoda.
Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu avo vanoti vamwe vemabhizimisi munyika vajaira kuona veruzhinji vakapfeka madhumbu.
Idonzvo reduwo kuti tinge tichiteedza mitengo ichaparurwa. Tofunga mangwana tichaita mimwe misangano yakasiyana-siyana inenge ichitarisa kuzoparura mitengo inenge ichizotarwa yacho. Nekuti apa hatina kunge tazonyatsopedzeredza tichisa mitengo yacho. Asi danho ratingati isusu haisi price control, hakusi kumbunyikidzana, asi kuti zvaitwa nekubudikidza nenhaurirano.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti ivo havana havo kukokwa panhaurirano idzi. Asi vanoti kunyange hazvo vasinei nemuchato wedhongi nebere vanoona zviri zvinhu zvakaoma kudzikisa mitengo yezvinhu pari zvino.
Tisisu takanegoshieta zvemaprice freeze kana kuti maprice control. Price control inogona kunge yakanaka kuti vanhu vanowana zvinhu zvakachipa, asi price control ine problem yesustainability nekuti vanotengesa vanhuye vanovasupplyawo zvinhu zvavanotengesa. Kana vanhu vese vanosupplya nevanotengesa vakakwanisa kudzikisa mitengo zvinoshanda, asi kana vasingakwanisa kuramba vakadzikisa mitengo masuppliers vakakwidza, retailer haagona kuramba akadzikisa mitengo.
nezuro Delta Corporation yakawedzera mutengo wedoro nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Mune zvimwe zvitoro makirogiramu maviri eshuga ave kutengeswa nezana remadhora kubva pamadhora matanhatu nemanomwe. Makirogiramu maviri emupunga ainge achiita madhora makumi matanhatu ave kuita zana remadhora nemakumi mana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nechirwere checoronavhairasi icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose, zvimwe zvirwere zvakaita semalaria zviri kuurayawo vanhu vakawanda munyika, zvikuru matunhu anopisa zvakanyanya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mudunhu reMashonaland West, vanhu gumi nevaviri vafa gore rino, uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152 vafa nyika yose. Zvave kunyanya kutyisa ndezvekuti zviratidzo zvekuti munhu ane chirwere chemalaria zvakangoda kufanana nezvemunhu ane chirwere checoronavhairasi, zvikuru sei kupisa kwemuviri. Amai muchaneta Gariswa, avo vakabatwa nechirwere chemalaria muchinhoo isvondo rapera, vanoti vakanga votyira kuti vave nechirwere checoronavhairasi.
Wagara unotovhunduka kaunenge wakutofunga zvekuti pamwe ndine yatova COVID-19.
Amai Nomusakachepa, avo vakabhadhara mari inosvika mazana mapfumbamwe apo mwana wavo Emilda akapiwa mubhedha mushure mekurwara nemalaria, vanoti mari yekubhadhara kurapwa malaria yakawanda, vachiti chirwere ichi chinofanirwa kurapwa pachena.
Bati yandakatenga inini 8 and 2 plus 69, yandakatenga kunze theniu yemuchipatara yebhiru remuchipatara yanga iri separate.
Amai Kachepa vanoti vakapinda panguva yakaoma sezvo vainge vave kutyira kuti mwana wavo ane chirwere chazezesa pasi rose checovid-19 sezvo zviratidzo zvacho zvakangofanana. Amai Kachepa vanoti havanyatsoziva kuti vana mukoti vakarapa mwana wavo vane ruzivo pamusoro pekusiyana kwezvirwere chemalaria necoronavhairasi kana kuti kwete.
Handisi kuti vaiziva here kana kuti vava vasingazivi, because chokuti vatestise chacho chevhairasi chekorona chachona tinombochiona takangoona zvemalaria. Saka kuti tizive kuti vanga vane ruzivo here kana kuti vakangotora rwemalaria yavayakatanga kungoti regeti teste iyo, hatizivi.
Amai Kachepa vanoti mishonga yemalaria iri kushayikwa muzvipatara sezvo vakapedzisira votenga mishonga kumafamasi uko uri kudhura.
Mishonga yanga iripo imwe yemainjekisheni, asi imwe yacho mainzi mundotenga kupi kunze, taibuda chindotenga kunze chidzoka nayo, but yemainjekisheni yanga iripo, asi vanozoisa futi pabhiri rechipatara.
Mumwe asina kufara nekubhadhara mari yekupiwa mapiritsi ekurapa malaria ndevanhamo Chinokuramba vekuAlaska pedyo nechinhoyi, avo vanoti vakanga vafa nechirwere chemalaria icho vakazonorapwa kukiriniki yekuAlaska mushure mekutsvaka mari inoita madhora makumi matanhatu. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti chirwere chemalaria chinorapwa pachena kuburikidza neruyamuro rweWorld Health Organization.
No, vanhu havabhadhari, hatitobhadharisi. Izvi zvatinoziva ndozvokuti malaria yagara itori haitobhadharwa zvachose. Vanogona kana vachibhadharisa maybe malocal authority clinics, but mutemo wehurumende unotaura kuti malaria haidi haibhadharwa, because mishonga iri kupiwa pachena, zvese zviri kupiwa pachena, saka hatibhadharise malaria.
Dr. Masocha vanotiwo vari kushushikana neuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chemalaria mudunhu reMashonaland West gore rino. Dr. Masocha vanoti kusvika pari zvino vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemazana mana nevapfumbamwe kana kuti 9409 vakawanikwa vaine chirwere chemalaria vakarapwa. VaMasocha vanoti uwandu hwevanhu vakafa nevari kubata chirwere ichi hwakawandisa kana zvichitariswa kuti chirwere chemalaria chinogona kudzivirirwa zvachose munyika. WHO inoti vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vanofa gore rega rega nechirwere chemalaria pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kunyange hazvo vechidiki vari kutambira nemufaro homwe yakaparurwa nebazi revechidiki yemari inoita mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora emunyika. Vechidiki ava vanoti hurumende inofanirwa kuongorora homwe iyi zvakare yoita kuti ive homwe inobatsirawo vechidiki vanoita mabasa emaoko uyezve vasina mabasa, nekuti ndo vari kusangana nematambudziko akawanda panguva iyo nyika yakavharwa. Michael Hove weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina, kuti tinzwe maonero avo.
Iyi homwe ichabatsira vari mufomal sector, kureva kuti vakaregista mabhizinesi avo kana kuti maassociations kana kuti maclubs avo. Zvichireva izvo kuti vasati varegista, ministry ichatorawo danho ripamusoro rekuedza kudzidzisa vakadero kuti vagogona kuzobatsirwa pane chikamu chinotevera. Vanhu vari kuoperata muinformal sector, kune vamwe vanogona kuitawo mukana wekubatsirwa nezvichienderana nekuti zvavataridza pane vaita maassessments acho zvakamira sei. Tikaonekwawo kuti yes, uri muinformal sector asi pane zvimwe zvinotarisirwa zvakaitawo semarecords, mabhuku aunoshandisa kana achinge akanyorwawo zvakanaka. Danho rekuregista harisiro ringagona kukutadzisa kuti uwane rubatsiro.
Vanhu vachatanga rini kuwana access kune homwe iyi?
Vanhu vazhinji vatotanga kuapplya. Izvi zvinorevawo kuti assessment committee ichatifana kutanga basa nenguva iri pedo, zvichireva kuti vanenge vatoonekwa kuti zvakakodzera kuti vapiwe rubatsiro urwu vanogona kutotanga kupiwa, nekuti mari iyi itoripo kuministri, mari iyi yakatoapprovwa.
Ichitarisa nyaya yekuti chirongwa chehurumende chelockdown chakatarisira kupera musi wa3 May, homwe iyi ichange ichienderera mberi ichishanda here kana chirongwa ichichapera?
Chirongwa ichi chicharamba chiripo, nekuti homwe iyi yakatoparurwa yose 17 million. Zvoreva kuti vatotanga kupiwa vakutotanga kusubtracta pahomwe iyoyi, saka icharamba iripo. Kana ichinge isati yapera, vanhu vanogona kuramba vachitumira maapplications.
Avanga vari vasungano chisina nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazi wai, mburi yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pechirwere checoronavhairasi chavhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda pasi rose. Pari zvino pava nevanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni pasi rose vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Munyika chirwere ichi chauraya vanhu vana. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupai chirongwa ichisemazuva ose nekuda kwechirwere checoronavhairasi chapa kuti tishande tiri kumba. Asi zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panyepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8 PM.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavhairasi? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.